chaitika ndechekuti MP weZANU-PF ari very unpopular kusekererwawo aunganidza vanhu pachikwana nhasi akavatakura namarori namabhazi nokubva vaenda parufu nokunotanga kuponda vanhu vanga vachichema parufu ipapo vachibva vaudza mhuri yokwaali zvose kuti takudzingai pano pamba chibva izvozvi takira zvinhu zvenyudze pano nhasi saka iye zvino ndatotonerwa zvichinzi mhuri yacho yatotuta kwese kwavo kutotiza pamba ipapo but hadzizivi kuti chaanozvitambudzira kuita zvese izvi chii nokuti already mhuri yokwaali yatomeka decision yokuti more blessing haasi kuzovigwa kusvika avo vakamuponda vasungwa saka ndiyo nyaya iripo yokuti zauya nhasi ikaponda vanhu pamba pamore blessing ikadzinga nemhuri yese yokama wopa more blessing ali kuti ibvai pano pamusha ende utsinye hwakadai hausati hwamboonekwa so people to disrupt funeral saka chiripo ndechekuti mangwana tiri kuenderera mberi nememorial service prayer yedu ichauya vanhu vese avo vanga vachizorana namore blessing ali hatisi kunobatira maoko mhuri yokwaali musango tiri kunobatira maoko pamba pamore blessing imba yake yaakasevenzera achitevenza kuchitumidza municipality
ko panyaya yekuvheneka mutumbi kana kuti post mortem zviri kufamba sei
nhasi ndokwatanga tiri vamuvheneka kuona kuti anga ane covid here awanikwa asina covid saka tamirira autopsy report yokuona kuti chii chake chake chakaitwa kwaari
ko pane urongwa here hwekuti muende kumatare kuti mubvise vanofungidzirwa kuti vadzigirwe ZANU-PF
tiende kumatare tazviwandirwa nezvinhu zvakawandisa zvatanga tichiita pamusoro penhamo iyi so tazovhiringika tanga tatopa mainstructions already kuzimbabwe leaders for human rights navaalec mushada hama kuti tiende kumatare timise mabhinya aya vanouraya munhu vapedza kuuraya munhu voti munhu iye haafani kuti acheme saka tanga tatobudza vaalec mushada hama kuti timanye kudare rehigh court kundoti tifumure izvi zvinhu zviri kuitwa namabhinya ezanu-PF but nguva ndiyo yatikurira hatina kukwanisa kuti bate nguva kubatanidza nokumanyamanya kwatanga tichiita pane zvimwe zvinhu zvanga zvichiitika izvi